gwaro iri iro riri kudaidzwa kuti Education in Crisis Report rinotiwo kusabhadharwa zvakanaka kwevarairidzi kuri kuitawo kuti varairidzi vashaye simba rekuita basa ravo vamudzitirwa vati izvi zviri kudzosera dzidzo yemunyika kumashure zvakanyanya vamudzitirwa vakurudzirawo hurumende kuti igadzirise nyaya dzemihoro pamwe nekudzidzisa varairidzi vakawanda kumayunivhesiti kuitira kuti zvidzidzo zvesainzi munyika zvisarambe zvichisaririra kumashure.
Saka iri ndo rimwe dambudziko rekuti hurumende inofanirwa kuti igadzirise ihorese varairidzi mari inoita kuti vasaende kune dzimwe nyika, nekuti pari zvino tinotori neshortage yemavarairidzi vemasainzisi kubvira kudhara.
Nyanzvi munyaya dzezveupfumi uye vashanda nesangano reLabour and Economic Development Research Institute of Zimbabwe vaGodfrey Kanyenze vati vashandi havangarambe vakagarira guyosembwa. Vatiwo chinodikanwa ndechekuti hurumende iite nhaurirano nevashandi nevashandirwi kuitira kuti ikwanise kugadzirisa nyaya dzezveupfumi munyika.
Chinhu chete chinotendesa mberi ndechekuti tigare pasi sevana veZimbabwe, titarise kwatiri kubva, tobvumirana nekwatiri kuda kuenda, tive nevision imwe chete nekuda kwekwatiri kuenda. Iko zvino hatisa tasvika panzvimbo yakadaro. Saka kana tisina kusvika panzvimbo yakadaro, tinopedza nguva yakawanda tichingoita makakatanwa. Makakatanwa haatiendesi mberi.
Gurukota rinoona nezvevashandi vapowo mavhima vakaudza Studio 7 mazuva mashoma adarika kuti hurumende iri mubishi kuronga musangano wetripartite negotiating forum uyo unosangana hurumende, vashandi nevemabhizimusi kuti vazive nyaya dzemari dzemihoro pamwe nekuti upfumi hwenyika hungafambiswa sei. Zvichakadai, mushandi mukuru anoona nezvekuburitswa kwemashoko mubazi rezvedzidzo vataungana Blessing Ndoro vaudza Studio 7 parunhare kuti sehurumende vari kuronga kuti vatsvage vamwe varairidzi zviuru zvitanhatu zvichatsiva vakasiya mabasa ava pamwe neava vanenge vachiramwa mabasa vachiti vari kuda kuwedzerwa mari sezvo vachiti hurumende haina mari iri kudiwa nevarairidzi. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Thomas chiri pasi.